manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kusarudzwa kwava hamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemacouncillors iwo avavhotera.
Guta regweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokoka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7. Vahamutendi kombai vasarudzwa kuva meya veguta regweru nhasi zvichitevera kudzingwa kwakaitwa vaJosiah Makombe neMDCT. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvina bhizimusi uye vari kwanzura weward 4 mukanzuro yegweru vahamutendi kombai ndo vasarudzwa kuve meya mutsva wegweru mushure mekuwana mavhoti 11 ukuva vavanga vachikwikwidzana navo vamartin chivhoko vemdc alliance vachiwana mavhoti 4 chete. Mutauriri wemdct vawitness dhuve vati vafara nezvabuda musarudzo sezvo nhengo yebato ravo yakunda musarudzo iyi.
Kusarudzwa kwavahamutendi kombai kuita meya wegweru chinhu chakanaka zvachose nekuti ndo zvanga zvichida vanhu vekugweru kuburikidza nemacouncillors iwo avavhotera uyezve vahamutendi kombai akasike kutanga kuti vange vari pachinzvimbo chekutungamirira guta rekugweru saka havazotori nguva yakawanda vachimbodzidza basa vachatoti kupinda muofisi vototanga kutorova basa kuita zvinoda vanhu vekugweru nekuita zvavanenge vatumwa nepato.
Hatina kukwanisa kutaura navachivhoko kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo ukuwo mibvunzo yatatumira vatauriri vemdc alliance yanga isati yapindurwa sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wezvesarudzo dzemabi elections enhengo dzeparamende akatarisirwa kuitwa musi wakurume 26. Munyoro anoona nezvesarudzo mumdc alliance vaian makone vanga vasiri kudayirawo nhare mbozha yavo. Gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havana chekutaura pamusoro pekusarudzwa kwavakombai vakati basa ravo segurukota nderekungozadzisa zvinodiwa nemutemo chete kana munhu achinge abviswa pachigaro chake mukanzuru. Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaobert masaraure vati kusarudzwa kwavakombai sameya mutsva wegweru hazviratidze zvido zveveruzhinji mugweru sezvo meya achisarudzwa nevanhu vashomanana.
Ika kugweru zvinoramba zvichiti rangaridza kushata kwakaita kuti titruste maindividuals ave nesimba rekurikola vanhu vanenge vakasharwa nevanhu kungave kukanzuru kupaliamendi kana kuti kupi zvako. Simba rekutungamirira rinofanirwa kubva muvanhu harifanirwa kubva mumaindividuals, rinofanirwa kubva muruzhinji runenge ruchida kutungamirirwa. Tikaona vamakombe munhu anga akapinda hongu anga ari kanzela asarudzwa nevanhu kanzuru yakakwana vakaungana vese akanga asarudzwa chiratidzo ndo zvido zveruzhinji zvazvaitika asi zvakazenge zvaitika mashiripiti ese azenge aitai asara pane mukana wekuti vashomashoma vaakumeka madhisizheni ekuti ndiani achatungamirira gweru city council yese.
kusarudzwa kwaitwa vakombai kunotevera kudzingwa kwakaitwa vajosaya makombe basa ne MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora zvichitevera makakatanwa ari MDC sarudzo iyi yaenderera mberi nhasi kunyange hazvo vamakombe vakakwidza nyaya yekudzingwa kwavo kudarire pamusoro vachitavana kudzingwa zvine tsarukano vamakombe vaburitsawo gwaro nhasi vachiti nhengo yeMDC Alliance uye vatenda vanhu vakavavhotera paukanzura nemakanzura akazovapa mukana wokuva meya nekuvapa mukana wokutungamirira guta regweru kubva pakatanga kusawirirana muMDC Alliance zvitevera mutongo wakaturwa nedare resupreme court wekuti vanelson chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatsive vamogen tsvangirai semutungamiri webato vamonzura vakadzinga nhengo dzeparamende nemakanzura akawanda vachivapomera mhosva yekusatevedza zvido zvebato ravo vachiti ndivo vane simba seMDCT rekudzinga makanzura aya ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas chiri pasi.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kukoka masangano ese anoda kuongorora sarudzo dzemabyelection musi wa26 kurume kuti anonyoresa nekomisheni yavo musi wa22 kurume usati wasvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chayo Zeki ati vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumasangano emuno pamwe nevatori venhau kubva kumakambani emuno vachabhadhara madhora 10 kuAmerica pamunhu kana mari inoenderana nemaRTGS pachishandiswa mari yepamusika weReserve Bank of Zimbabwe. Vanoda kuongorora sarudzo idzi vachibva kunyika dzemuAfrica vachabhadhara madhora 20 kuAmerica uye vanobva kunze kweAfrica vachabhadhara badhara madhora zana kuAmerica. Zek inoti vanoda kuongorora sarudzo idzi kubva kumizinda yenyika dzekunze iri munyika vachabhadhara madhora 50 kuAmerica. Iyi ndiyo mari ichabhadharwawo nevatori venhau vanoshandira makambani ekunze kwenyika. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rine nhengo dzakawanda dzine mvumo yekuongorora sarudzo kubva kuZek vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dziongororwe nemasangano akazvimirira.
Taachitoona sekuti kubvisirwa kwemaelection aya kunobatsira kuti kana taizobuda nemaresults atinenge tabuda nawo haichisiri Zeki yega iye akutizivisa maresults, asi kana achinge yatizivisa maindependent observers anenge awandawo achitsigira kuti hongu isitanga tiripo ndozvakaitika.
Asi vati zvakakoshawo kuti mari yekuongorora sarudzo ideredzwe kuitira kuti wese anoda kuongorora sarudzo akwanise kuita izvi.
Saka tiri kuti mari yekuti vanhu vabhadhare kuti vaobserve chitidai yangodzika yaita kamari kanongokwanisa kungobhadharika kuitira vose vane interest yekuti vaobserve sero nemalocal communities maCBOs vese vakwanise kungoobservawo vachitaura kuti shuwa kuno takariona election dzakafamba zvakanaka. Kana paine vanenge vachipokana vanenge varudza musarudzo vanenge vachitsiurwa nemacitizens kudzai vachitanga tiripo takazviona zvichiitika.
Zeki yazivisawo kuti pane masangano akazvimirira 16 akapiwa mvumo yekuongorora sarudzo idzi. Masangano aya anosanganisira Election Resource Center, Passenger Association of Zimbabwe, Zimbabwe Voters Association, Catholic Commission for Peace and Justice, Simukai Rural Residents Trust nemamwe. Musi wa26 kurume pachaitwa sarudzo dzekuzadzisa zvinzvimbo 27 muNational Assembly mushure mokunge vaive nezvinzvimbo izvi vafa kana kudzingwa basa. Pachaitwawo sarudzo yekuzadzisa zvigaro 111 mumakanzuro akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kuita musangano waro wepagore mangwana padande mutande senzira yekudzivirira mhirizhonga pamwe nekupararira kwedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava vaudza Studio 7 kuti vaona zvisingakodzeri kuti vaungane zvekare nekuda kwemhirizhonga yakaitika kuvulawayo ichikonzerwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU PF. Vavava vatiwo nhengo dzese dzesangano iri dzakabvumirana kuti musangano uyu uchiitwa padande mutande. Vatiwo chimwe chikonzero chaita kuti musangano uyu uitwe padande mutande inyaya yedenda reCOVID-19.
Ende takaona kuti zvinova zviri very safe kuti tongoteredzera zviri kudiwa panyaya dzeCovid nekuona kuti vanhu ma infections avachina anenge ari kuwedzera saka takangodecida kuti aiwa ngatingopetsai donzo iri musi wechitatu pamadande mutande zvinova zvisu zvatakawirirana isu nemamembers edu nevese vari kukwikwidza
vabvabva vati masangano akapinda musangano wekubulawayo chete ndiwo achapinda mumusangano wemangwana sezvo vanenge vachipedzisa musangano wakavhiringwa kubulawayo
mangwana zvatiri kuita tiri kupedzisa musangano wakavhiringidzwa musi wa15 zvita kubulawayo ndiwo musangano watiri kupedzisa so takangowirirana takasungirana pasi kuti masangano akanga ariko ipapo ndiwo masangano akanga achikwanisa kuti azosarudza vatungamiri
Zvigaro zvichakwikwidzwa mangwana zviviri chete chemutungamiriri nemutevedzeri wesangano iri vaimbovesa chigaro weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vachange vachikwikwidzana navaSamuel Wadzai mutungamiri wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Diana Alice Kuvea nemutungamiri weNational Youth Development Trust yekubulawayo Vusi Dube ndivo vachakwikwidza pachigaro chemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri vabvabva vaudza Studio 7 kuti sangano reElections Resource Center ndiro richaitisa sarudzo idzi vawadzai vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo idzi dzipere kuti musangano ufambire mberi
aiwa haisarudzo yakakosha because coalition inofanirwa kupararira nyika yese haifanirwa kuita coalition yemuHarare chete ende isusu ndodonzo redu tofanirwa kuenda kuma regions kwese onekwa background kuma wards cha coalition inofanirwa kunge iriko nyaya yekuti coalition ine mbiri yekuti madzimai nevamwe kana vanhu vane disabled vanotadza kunge vachishanda mairi nenhau yekuti munenge muri toxic ndozvimwe zvatoda kugadzirisa izvozvo ive environment iri safe
vamutasa vaudzawo Studio 7 kuti havasi kupokana nemafambisirwo achaitwa sarudzo vachiti chikuru chavachaita kana vakakunda kubatanidza musangano
hakuna chinonzi vision yamutasa kana tiri mumasangano akadai asi chatinoda kutoita ndechekubatanidza ruzhinji rwese kuti tiitwe muonere pamwe tofunga pamwe tobudisa vision yedu nestrategy yedu tese semubatanidzwa tofamba pamwe chete tese tiri pamwe chete uku kutungamira bedzi asi kutungamira vanhu vanotoziva zvavanoziva vanhu vane matalent avo vane magifts avo
vabvabva vati sangano ravo richavandudzwa kuitira kuti ringe riri mumatunhu ese munyika pari zvino rine mahofisi muHarare chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Kutare dunhu reHarare vaOliver Chidau pamwe nevanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadza muguti vayambira kuti kanzuro yeHarare ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvose zviri kunze kwemutemo uye vose vanotengesera mukati meguta reHarare vachabviswa vachitaura nevatore venhau nhasi muHarare vaChidau vati vari kutsvaga nzvimbo dzekuisa vanotengesa zvinhu uye vose vari kutengesera mumigwagwa vachabviswa vachiiswa panzvimbo iri pashawasha vaChidau vayambirawo vose vari kubvuta nzvimbo dzekuvakira kana kutengesera vachiti vachatorerwa matanho akaomarara vati vanhu ivava vari kubira veruzhinji vachishandisa zita remusangano weZANU PF uye vanga vatora zvimbudzi zvepamusika mukuru wepamabhazi wembare vachibhadharisa vanhu vanoda kuzvishandisa mari asi vati kanzuru yakatora zvimbudzi izvi zvakare uye zvave kushandiswa pachena meya vechitungwiza valove more maiko vaudzawo musangano uyu kuti sekanzuru vachatevedzera zvose zvakurudzirwa navaChidau pamwe chete navamuguti uye vachaona kuti vanotengesa vawaniswa nzvimbo dzekushandira asi mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti seboka vanopokana neurongwa hwaziviswa negurukota redunhu reHarare uhu sezvo bumbiro remitemo yenyika rechikurudzira kuti vanhu vanobviswa chete pavanoshandira kana vavanirwa kwekuenda kunokodzera
isusu seboka tinopokana nemaitirwo ari kuitwa chirongwa ichocho chine Harare City Council maonere
pavanenge vachishandira inofanirwa iri responsibility kana chinangwa chekanzura kuvakira vanhu kuti vange vachienda kundosenzera hautange vapisa vanhu vari kusenzera usati vawana pekuti vaende kwavari kutaura kushawasha tinenge tichida kunzwisisa kuti kune mafasiliti here kune zvikwanisiro here matoilets ariko here mvura iriko here mashedzi akaiswa akamira sei nokuti tikatarisa uwandu hwevanhu vari kurarama neinformal trading munyika kana muHarare muguta reHarare zvinotyisa mukumajonga saka kuparadza raramo yevanhu nenzira isina tsarukano
saka imi service set makamira papi panyaya iyoyi
isu seboka tinozviramba because tinoziva kuti zviri kukura kumbiro redu remutemo kumbiro redu remutemo rinotipawo marights sevanhu vanorarama mumiformal sector kuti tikwanise kuwana pekushandira pakajeka tichisapotwa nemakanzura ndosaka vachitora mari dzavanotora kuvanhu vanenge vari muinformal trading vanhu vachibhadhara marets vanhu vachivapa mari kuti vakwanise kuvandutsa panoshandira informal traders saka tinozviramba zvataurwa navachidau navamukuti hazvisi pasi pemutemo
saka mune matanho amuchatorawo here sesangano
kana vatotaura izvozvo isinoziva kuti nebumbiro redu rinotisapota sevanhu vezimbabwe semainformal traders tinoaproacha macourts toenda kumacourts tondovapirawo nhau yedu kuti ndokumbunyikidzwa kwekuitwa kozero dzedu ndokunga munotozviziva kuti kuchitungwisa pane imwe nguva vakatomborambidzwa kuita mademolitions iwayo saka kugura kozero kugura mitemo yatingati rule of law kutonga kunenge kwaita nevemadzitani saka zvatishamisa zvavari kutaura ende hatisi kuzvibvuma isusu
imiwo mune urongwa here hwekuti munge muchiendawo kumahofisi avana vachidhau iwava muchigarawo nawo pasi muchitaura zvese zvinyunyuto zvamuri kusimudza izvi
tinawo isusu seboka tinotoona kuti matambudziko ese aya anofanira kugadziriswa kuburikidza nokutaurirana zvekumhanyidzana izvi hazvina kwatinozvisisa senyika saka tichatorawo matanho panguva inenge yakakodzera kuti tinge tichienda kwavari kana kukumbira kuvaona toona kuti nhau idzi dzingataurika sei zvigadziriswa sei asi pari zvino tichatorawo matanho ekuprotekta marights emamembers edu tine mitemo munyika muno tine constitution tichaishandisa kuprotekta marights emamembers edu
mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamerowadzai vari parunare muHarare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu makumi maviri kana kuti 20 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe kana kuti 709 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere kana kuti 5180 ukuwo vanhu vawanikwa vaine chirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu kana kuti 223,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 4,172,089 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 3,192,289 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina nemazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 14,345 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika murume wekusouth africa ari kupomerwa mhosva yekupisa paramende yemunyika iyi mucape town ava kupomerwa imwe mhosva yekuita mabasa eugandanga mutungamiri weamerica vajoe biden nemutevedzeri wavo amai kamala harris varikuenda nhasi kudunhu reGeorgia nechinangwa chekukurudzira kudzikwa kwemitemo inopa vanhu kodzero dzekuvhota dzemunhu wese. Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi dziri kukurudzira gavhana webhanga renyika Dr. John Mangudya kuti vasiyane nekuti nyika ishandise dhora remunyika apo vachaparura urongwa hwekufambiswa kwemari mukupera kwemwedzi uno. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyadzi dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kwakukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya. Nekudaro, Zimbabwe yave kufanira kushandisa hayo mari yekuAmerica.
Nyaya yanetsa Zimbabwe inhau yemarets akuramba achitira. Tiri kuona kuti kublack market rate yakuma 230 against $1. Rate yehurumende iri pa $108. Saka tikutarisira kuti vamangudya pamandala policy yavo vanofanira kutura hwaro hwekuti vo tasei kuti mareza aya asangane. Ii ndinofunga kuti zvisinga vanetsi zviri nyore kuto adopta US dollar. Tosiyana nezvekumhanyirana nemareza aya nekuti hondo haisiri kubank kwa Dr. Mangudya. Dambudziko riri ku Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, ministry dzine maconstruction work like sana transport. Tinoziva tese kuti mare iri kuenda kuagriculture kunyange zvakanaka kuti sapote agriculture yedu zvekurima izvi. Ndiyo iri kuabuswa nevanhu vari kutenga mare pamusika mutema. Marets oramba achitiza kuti achimbwa mupengo.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati vamangudya vanofanira kugadzirisa zvinhu pamusika wemari kuReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Tukazira kuti vamangudya pavanoparura monetary policy statement vaunze matanho anoita kuti pave negreater flexibility in terms of price discovery, in terms of nyaya dzeexchange and determination. Zvinoitawo zvakare kuti pave neconfidence, greater confidence rather, in the Dutch auction market, uye zvinozobatsirawo kupedza matambudziko aripo in terms of nyaya yeparallel market in Norway iri kukonzeresawo zvakare kuti zvinhu zvisagadzikani zvakanaka muekonomi.
Mashoko aya atsinirwawo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Pama zvavanhu zvemafoni atingati mawallets, mamobile wallets. Apa tutara eko cash, one money ne telecash. Ndingango tini limit iripo iko zvino ya shoma singa itizwe kutipa ziki 35,000. Nekuda kukwira kukaita mtengo, limit yoyo daiva itarisa. Daiva pata nura zvino zvaka kosha zvakaita sekuti magetsi, mvura, school fees, nema bire kuchipatara. Pa voice unlimited ya izvo zvega zvinhu izvozvo.
Vachipawo pfungwa dzavo, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yave kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika.
Kwira kwemitengo yezvinhu kuri kuitira kuti vashandi vatambire mari dzisingakwani makambani nemuhurumende. Vabhizimusi varasikirwe nemari zhinji. Uye upfumi hwenyika husagadzikane sekuti munhu wese anenge achida kuchinja mari yaanenge awana yemuno kuti atenge dhora rekuAmerica rine uremu uye riri kudiwa nevanenge vachitengesa zvinhu. Kukwira kwemitengo kwaurayawo zvedhora remuno zvekuti patinosvika gore ra2023 tinenge tadzokera pakushandisa dhora rekuAmerica munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzora dhora remunyika muna 2019 mushure mekunge nyika yambomira kurishandisa muna 2009. VaMnangagwa vanoti Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari yayo nekuti pasi rino hakuna nyika yakabudirira ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. VaMnangagwa navamangudya vanotiwo uori uri kuitwa nevemabhizimisi ndihwo uri kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi zvichipa kuti dhora remunyika rishaye simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Vanhu vakawanda munyika vari kutaura pamusoro pemutambo weZimbabwe neSenegal wakatambwa nezuro kuCameroon. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Zimbabwe yakaita munyama kutadza kubuda nepoint imwe chete zvayo mumutambo uyu.
Tangatatamba zvakanaka hedu asi wazongoona zvaitika izvi tarohwa pekupedzisira. But nevakomana vatinavo nevakakuvara vachoka mapeza zvakanga agona apa. But munyama chevo chevo. Nokuti dai tambo dai tingadai tarudzi kuona uina mitambo iwowa nhasi uyu but hai pekupedzisira hero vakomana.
Imwe nhengo yevateveri vemawarriors veWarriors Friends Club vaCollins Longwe vanoti Zimbabwe yakaita zvinodadisa mumutambo waive wakakosha uyu. VaLakmo Fernando avo vanoti vanobva kuMozambique asi vachigara kuWarren Park muHarare vanoti maWarriors akatamba zvinofadza asi vanofarira kugadzirisa matambiro avo pamberi pegede.
Mufara vakomana vakatamba bhora zvinodadisa. Kungotiwo pakazongoitika hedu kamistake kadikidiki. Chimwe chichida kugadziriswa pastriking force. Kosho kuti dai vagadzira pastriking force apa vatangisawo na Prince Dube na Kuda Mahachi. Tinokwanisa kubudirira patwo games dzasara tichigona kutora kana 6 points.
Asi muteveri weDynamos vaLawrence Wekwete vanoti vatambi vemaWarriors vanofanira kushandisa mikana yavanowana vachiti vakagumbuka zvikuru nekuti maWarriors haana kushandisa mikana iyi pamutambo weSenegal.
Zimbabwe yakatirwadzisa. Yakatirwadzisa nekuti vakomana vakawana makachanzi dzavo vakatadza kugohwesa. Zvino vanozoda kumirira kuti bhora ritange kumadhangi minutes kakuya ndoka munobayirirwa kwakatarorerwa saka ivo vakatokanya vakomana vaivaka vagara vangokanda magobhora kana vamwe vaona machanzi vanokukandira saka vakakadzikanya bhora.
Asi vaFernando vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe ichaita zviri nani mumutambo yavo inotevera iyo yasara.
Zimbabwe yesterday yakatamba zvakanakisa zvinodadisa. Tikaona matambiro avaita the way yavaidefenda nayo vaidefenda zvinodadisa. Takazongo zvakaitika ndozvakaitika. That penalty of course togona complain but the guys played so well.
Asi vaFernando vanoti vari kutarisira kuti Zimbabwe ichaita zviri nani mumitambo miviri yasara mugungano iri.
Apa Malawi tikatamba zvakanaka nebhora tikatamba nezuru hatinotora.
Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechishanu apo maWarriors ari kusangana neMalawi. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti irambe iri mumakundano akakosha aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedzi connection na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki pamberi pesarudzo zvichaitwa muna kurume gore rino. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Guta reGweru rinosarudza meya mutsva. Zimbabwe Electoral Commission yokoka vanhu vanoda kuongorora sarudzo dzichaitwa muna kurume. Hurumende yambira vagari vemuHarare kuti iri kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo muguta iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kuzivandlela 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 uyasumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela.
Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba ulokhe umemetheka.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo, kumele intatheli zindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhataliswa intatheli zindaba, kubhataliswa lalabo abazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile, kusho khona ukuthi iveki kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentatheli zindaba kanye labafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano we-SADC wokucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abezempilakahle kanye lohulumende sebekhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba umkhuhlane lo ulokhe umemetheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lisiyachona ilanga laizolo abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 709 bahlolwe bafumana belayo, kuthi abangamachumi amabili balahlekelwa impilo. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ngomunye wabakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Masabezulu lokhu ukuthi khona sikhwayisana ukuthi ubhubhane lwe-coronavirus lomkhakhalo onamathela masinya okuthiwa yi-Omicron lokhu lukhona, njalo niyaxwayisa ukuthi ligoka ama-face mask, livala amakhala, ligeze izandla, linjalo lingahambi lapho kulesiminye eminye khona, lingahambi lapho kulabantu abagcwele khona. Siyaxwayisa Masabezulu, umkhakhalo lokhu umemetheka usiya phambili, yikho akumelanga siwudelele.
Udokotela wedwa Ndebele uthi umkhuhlane lokhe umemetheka, abantu bananzelele ukuba ukuvikela uqakathekile.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka njalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleland lakoBulawayo, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMathebeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sibona ukuthi nanzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski, sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamaski.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi isiminyaminye esikhona emakilinika akoBulawayo kudala ukuba abantu bethathe khona njalo umkhuhlane we-COVID-19.
Okubingeke ukuthi khona phana kwabana bevaccinate okufuna kuba lomkhokozela, angathi ngenziwa kanjani ukuthi abantu ba-maintain i-social distancing izini ithi bezavaccinate, cause kunganzelela ukuthi khona phana ku-vaccination point kugcina abantu besise bevaccinate bese besebenzisa umkhuhlane. So ngezinye indlela siyakhuthaza ukuthi kuhle kakhulu kho kuqhubeke phambi ihlelo lezindawo ngamalokishi ngamalokishi, kodwa kube nendlela yokuthi abantu ba-maintain i-social.
Zimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele COVID-19 abangamakhulu amabili lamachumi amabili lantathu enkulungwane 223,000 kwasila abaphose bafike amakhulu amabili enkulungwane 195,515 kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,180 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,305 emizameni yokumelana nokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,172,089 okwakuqala kuthi okwesibili sebesedlula izigidi ezintathu 3,192,289 asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane ezimbili 2,475 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usexwayise abakhela endaweni zokuqhuba amabhizimusi ngaphandle komthetho ukuthi badilize lezo ndawo engakabafinyeleli kuhlelo lwakhe lokubhidliza izakhiwo ezingekho emthethweni oluqale eMbare eHarare ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Uhulumende uthi bazoqhubeka bebambisana labo manispala empini yokususa abathengisela enzikini yedolobho baze baphume baphele eHarare. Lokhu bathi kwenziwa ngenhloso yokufeza uhlelo lokuchiya amadolobho wonke ehlanzekile olwama clean cities. Umphathintambo wedolobho leHarare umnumzana Oliver Chidawu uchazisele intathali zindaba ngamanyathelo uhulumende asezowathatha ukulungisisa isimo eHarare la wamanye amadolobho elizweni jikelele.
The local authority must be able to collect revenue from its facilities and spaces and boost its coffers in order to help improve service delivery. Currently, we have rogues who have been dispatching the name of political parties, falsely claiming to have been endorsement from political parties to collect money from informal traders. Is only by restoring order that we can attract both domestic and the foreign investment, ultimately achieving an upper middle income society as a business in Vision 2030.
Sifuna ukuthi umasipala benelise ukuthola imali yenzuzo ngokuhlawulisa lezo ndawo okumele bazihlawulise. Sesilabantu abenza ubugelekeqe beqamba amanga ukuthi basebenzisana namabandla ukuba ngabaqokekileyo yikho kuphela okungenza sikhangi omabhizimusi bakuleli labakwamanye amazwe ukusungula amabhizimusi abo kuleli ukuze lufezeke lelo hlelo oluthuthukisa impilo zabantu lwe-Vision 2030.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko eHarare umnumzana Tafazi Kwamguti obe kulo mhlangano laye ukugcizelele lokho.
Harare Metropolitan Province is a no-nonsense area now for rogue elements who are collecting money. Reporting to be coming from the ruling parties. We have been deliberately not responding even to social media because we wanted all stakeholders for you to see that as a province we are standing together. This is not a political notion. This is what we call the whole of government. As it is difficult to plan a good smart city, which the Honorable Minister and His Excellency want, without us having control over the land which belongs to council. So in line with the demolitions, we are proceeding from Bari into all local authorities.
Njengoba sokukhulunywe idolobha leHarare ngale yakudlala ngalabo abantu abathatha izimali ebantwini beqamba amanga ukuthi basebenzelana lebandla leZANU-PF. Besizithulile nje sonke lesi sikhathi singakuphenduli lokho okukhulunywa enkundleni zebulenjini njengohulumende ngoba sifuna ukuba sisebenzisane nezinhlangothi zonke zikahulumende. Siyaqhubekela phambili ngomsebenzi wokubhidliza lezo zakhiwo ezingekho emthethweni sisabalala sisiya kwabanye omanisipala elizweni.
Kodwa izakhamizi zeHarare ezigoqela umnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro ziyakusola lokho.
Indaba le ayikhulumayo kasondaba entsha. Silwala amaphepha ngezikhathi eziningi bekhuluma ngendaba zokuthi hayi indawo leyana kayilunganga kumele abantu besuswe khona babethule. sokubuya kathesi upresident osekhulumile ukuthi hayi ama by election esizaba khona mhla ka 26 ngoMarch ulonyaka sekuyisiphitiphiti ukuthi ha asike sizame ukusikhipha abantu sibanike izindawo ezinje sibayenzene sibenzene khona apho kwenzelwa ukuthi abantu bahlale kuhle yini kumbe bathengise izinto zabo kuhle yini khona kwasikubona ngoba yinto eke yayenzwa sisakhumbula thina laphana abantu besuswa futhi njalo ezindaweni zenozi siyobekwa ngale eCoca-Cola kulight industry ukuthi bethengisele khona ngale
uDube uqhubekethi abantu kabali ukuya lapho kumele bayisebenzela khona kodwa into ekhona ikuba kazikho indawo ezanelayo zokusebenzela
naye ukuthi beliplana ukuthi into eyenzwa kudala ukuthi hayi abantu sifuna ukuthi bethengise nezindawo nezinje lali zakwakha indawo yena le lapha elibasa khona kudala ngabe bekhona kathi silizafika lenzana izulu leyana bazathengisa njani izinto zabo lapha elimele bayathengise khona izulu lisina linje kanti zaphonga ufika ledwebe nje imizila njengokwenza kwabo biphongudweba ukuthi wena ulapho wena ulapho wena ulapho befaka nje okungamanamba nje okwenza kwabo lokhu siyakwazi nxa vele sokulento ethiwa yi-election kuba le nkinga zonezo
kodwa uhulumende utshelela umhlangano ongenwe iziphathamandla ezivele kubomanisipala abagoqela owechitungwiza Ruwa Norton kanye lezasesipholiseni ukuba injongo yakhe yikulungisa umonakalo osuthe wabakhona emadolobheni ilizwe lonke jikelele ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isinxuse intathelizindaba labanye abafuna ukubona ukuqhutshwa kokhetho lokudinga amalunga ephalamende kanye lamakhansila ama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho ukuthi babhalise. Izeki inxuse abavela eZimbabwe laba kwamanye amazwe. Kubika ubathabile masuku.
Abekhomishini yezeki bathi abafuna ukuzebona ngokhetho ama-observers kumele babone ukuthi kufika mhla zingamachumi amabili lambili 22 kumbimbitho lonyaka bebesebephiwe incwadi ezibapha imvumo yokukhangela ukhetho. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uchasisa ngokubaluleka kwentatheli izindaba kanye labakhangeli bokhetho.
Ama observer abasiwa malunga ama political parties nabantu abakhangele ukubana uhlelo lonke lokukhetha lwenziwa njani bakhangela umumo ongakabi lokhetho baphinde bekhangele njalo langosuku lokhetho ukuthi abantu bavota njani bekhangele njalo behlolisisa ukubana unxa kusokubalwa laphana ekhethweni ukuthi ubala kuhle yini na. Ama observer aqatheke kakhulu ayancedisa ukubana abantu babele themba legunya kwi-electoral process kukhetho.
Umnumzana Effort Ncube, enye ingcwethi kwezombusazwe, uthi kuqakathekile ukuthi wonke abazohlolisisa bahlolisise kungelandleko ngoba bemele abantu beZimbabwe.
Ukuze ukhetho lukube ngolukhululekileyo kumele intatheli izindaba lalabo abazokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile baye bafinyelele kuzo zonke izindawo mahala. Ungabona kubhadaliswa intatheli izindaba kubhadaliswa lalabo bazokhangela ngokuthi ukhetho lukhululekile kusho khona ukuthi izekhi kayizinikelanga ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo ngokuba bazosebenzela abantu beZimbabwe nxabe lapha bezokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile. Ngakho-ke akufanele kube lomuntu obhadaliswayo, akulandelwe indlela emhlabeni okuqhutshwa ngakhona abantu bakhululeke ukuzokhangela ukuthi ukhetho lukhululekile balweluse balubone ukuthi lukhululekile.
Umnumzana Khulisani Dube ohlala koBulawayo uthi kubalulekile ukuthi uzulu wakwele Zimbabwe azi ngokuqhutshwa kokhetho.
Kuqakathekile ukuthi kube labakhuluma ngokwenzakala ndawo zonke elizweni. Lokhu kubhalisa kulakho ukuthi kuqale ukulandelelwa abantu bezenzela umsebenzi wabo. Ngoba siyakhangela emuva uzathola ukuthi intatheli izindaba ziyabe zilandelela zihlukunyezwa befuna ukuthi zibhale lokho abakufunayo hatshi into eyabe isenzakala ebonakayo ebonwa nguzulu wonke. Kodwa okukhulu ukuthi uzulu kumele azi okwenzakalayo ekhetheni kungelamgoqo.
Unkosikazi Thabiso Nyoni intatheli izindaba ukhuluma ngakukhangeleleyo lapho esephiwe imvumo yokukhangela ukhetho.
sikhangelele ukuthi sithole lawo ma accreditation but esikufunayo ukuthi nxa sikhava ama elections lawo singaze sahlukunyezwa njalo singagcinise sivalelwa ukuthi sibhale khona lokho okuyikho kuyabe kusenzakala ngoba nxa sikhangela ama elections adlulile siyananzelela ukuthi ama journalists agcina sehlukunyezwa esenyamalala izinto ezinjalo but esicela ukuthi sivunyele lathi ukuthi senze umsebenzi wethu ngendlela singaze savile.
AbeZimbabwe Electoral Commission bona balomlando wokuqhuba ukhetho lokusakaza oyabe enqobile kulolu khetho elizweni ikhiphe umbiko inxusa abafisa ukuzokhangela ukhetho. Kumbiko lo ithi izabhadalisa abafuna ukuhlolisisa lolu khetho. Intatheli izindaba ezibhalise lenhlanganiso yeZimbabwe Media Council zizabhadala amadola alitshumi akwelemelika i-$10 ikanti ezivela kwamanye amazwe zibhadale amatshumi amahlanu i-$50. Abazobona ngokhetho ama-observers abavela emazweni ezwekazi lase-Africa bazabhadala amatshumi amabili amadola kwelemelika i-$20 ikanti abavela phandle kwe-Africa babhadale ikhulu lamadola emelika i-$100. Labo abamele amanye amazwe elizweni bazabhadala amatshumi amahlanu amadola emelika i-$50. Idale lomthethwandaba lizahlala ngolwesithathu mhla zingamatshumi amabili lasithupha 26 Zibandlela ukukhetha abazancintisa ezigabeni kusukela ngehola letshumi ekuseni kusiya ngehola lesine emva kwemini. Lokhu kuzaqhutshelwa ezindaweni ezibekiweyo emthethweni kulandelwa isisekelo sokhetho. Imele Studio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umhlangano womanyano weSADC okucubungula udaba lwamalwecatha kwele Mozambique usungulwe namuhla kwele Mozambique lapho umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amele khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Amalwecatha la avikwa ehlasela isigaba seCabo Delgado njalo nje lapho okuhlala khona abantu bokholo lwesimoslem osokubangele ukubhubha kwabedlula inkulungwane ezintathu lekhulu 3100 kwathi abanye babaleka emizini yabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into enhle phela ukuthi omongameli bemabamazwe bahlangane kodwa kuqakathekile ukuthi baqale bacubungule ukuthi kanti okwenza vele kube lodlakela kuyini ngoba isizathu sakhona nxa bengaze bahlangane bengasalungisisi okwenza ukuthi afaniseke ambuntu nganceda ngoba phela idlalelo lakhona singathi luvelela ngaphandle into zama-terrorism eziqalela ngaphandle kodwa bathatha nje i-advantage yokungahlaliseki kwabantu abaye besendaweni yakhona.
Amazwe wona lapho SADC ahambisa amabutho khonale kwele Mozambique okugoqela lele Zimbabwe bengaletha umahluko yini nxa bencedisana lebutho le Mozambique kumbe ngabakhulela yini amalwecatsha lawo?
IMozambique iyodwa akutsho ukuthi behluleka ukuthi basebenzise amabutho abo ngoba siyazi ukuthi nasikhanda into zomnotho sibili iMozambique ingasingcunywana okwakha kwakathi singcunywana yikho kuyabe kuba kubambana nje kuphela ukuthi amazwe abambane zama ukuceda lolu loba ungazi singazi sifaka amabutho wonke kuya ngokuthi lawo mabutho akhona ayakwazi nangomanyazi ukuthi iRwanda yakathi yakazama la ukuncedisa kwangathi kuyathula kodwa kokathesi mbona ngathi uzaqala nje ngoba abantu bakhona abasesigabeni sakhona bona vele kabasuthisanga ngendlela uhulumende ehambisa ngayo izinto amalucatsha ayazuza indlela yokuthi bacatshe khona lapo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusaswe. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela okwenziwa ngabantu ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ingozi yokulumatha umlilo wesakhiwo sesitezi esikhulu edolobheni leNew York khonapha eMelika ibulele abantu abalishumi lathoba munamunye 19 ukuguqela abantwana abathoba munamunye. Ibikwa ibangelwe ukungasebenzi kuhle kwembawula kagetsi yokugudumeza endlini. Kubika abohlangothi lwezokucitshwa komlilo abeNew York Fire Department. Umlingisi wemifanekiso yamafilimu owaziwa ngokulingisa uhlelo lukamabonakude olwalusaziwa ngokuthi Full House kubikwa efunyenwe efile ehoteleni yase-Orlando esigabeni seFlorida khonapha eMelika esele minyaka engama-65. Amapolisa abika ukubana kakula kunakanela ukubana angabe ebuliwe loba uthi angabe ebuliwe ngokuthatha udakayo. Amapolisa aseLos Angeles khonapha eMelika enelise uhlenga umshayeli wendizamshina ewe yatshaya nalesitimela. Indizamshina yehlobo lesesina iphazamiseke isifuna ukuhlala enkundleni iye-Whiteman Airport. Ingozi yempokomaa zamanzi kwele South Africa e-East London ibulele abantu abalishumi yatshiya amakhulu namakhulu abantu bengelazi ngempelasonto.
Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe kusasa bekhulumisana ngodaba lweholo. Izisebenzi lezi ezithi kumele lengezwe njalo lihlawulwe ngedola leMelika. Lo ngumhlangano wakuqala lonyaka phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi ngempela izisebenzi zikahulumende zidla lukyubhu kanye lokuthi kumele zengezelelwe iholo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Japheth Moyo uthi kumele umhlangano lo ube lempumela ebambekayo ngoba sokukade inkulumo lezi ziqhubeka kodwa zingaphumila lutho.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi kube lokuhlangana kwembono sigqibe indaba yemali ukuze njalo simuve siye phambili sikhangele ezinye izinto ezingabe zikhathaza. Ziningi ke izinto ezikhathazayo ku public service ezingasizwe holo kuphela kumbe kuzisebenzi generally. So sifuna ama meetings aba lama results, sifuna ama meetings aphelayo aba le tangible results akhiphayo okubambekayo ukuze izisebenzi zijabule. Kungabi ngama meetings nje ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga kodwa kungalanto ebambekayo ukuze isebenzi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe enyakatho yemandebeleni unkosikazi Sukoluhle Ndlovu.
Kulezinkulumo thina sikhangelele ukuthi uhulumende sokuyisikhathi eside engasinakekeli thina njengababalisi. So thina sikhangelele ukuthi uhulumende asibisele kumali yethu besihola ngo-October 2018 i-$450. Kwangase sikhangele khathesi i-RTGS lilahla intengo yayo nsuku ngensuku.
Umoyo njengomandlovu uthi kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika.
Nxa abantu bengabhadalwa nge-US dollars kungaba lobubelo kodwa siyakwazi phela ukuthi bakhona abanye abaloke betrader ke ngama-RTGS. So okuqakathekileyo ukuthi sibuyisele iholo lezisebenzi kuvalu eyayikhona ngo-August 2018. Yikho ke okuqakathekileyo ngokuthi yiliholo elaliholwa ngabanengi including abaku-public service.
Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule laye uthi ngempela uhulumende kumele athuthukise inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Sibuze uGaule ukuthi uthini ngodaba lokuthi izisebenzi lezi ziholiswe ngedola leMelika.
Loko kungabonwa yiyo ihulumende babankomo eyiyo ebhadalayo izisebenzi kahulumende ihlangene labo bameli bezisebenzi kahulumende ukuthi kukhulunyiswane kubonakala ukuthi kungenzakala yini, kuyenza yini, ihulumende ngakwenelisa yini ukuholisa izisebenzi kahulumende ngedola le-America njengezolo. Izolo lokhu ihulumende ike yakwenelisa ukuthi iholise izisebenzi kahulumende ngedola le-America. Yaqala imali yakhona iphansi, yathuthuka yakhumbula yaze yafika kuma-500 and something izisebenzi kahulumende zizuza imali enganganale.
Abanye bathi ukwala kukahulumende ukukhweza iholo lezisebenzi ngesilinganiso ezisifunayo kanye lokwala kwakhe ukuziholisa ngedola leMelika kuveza ukuthi akalandaba lezisebenzi zakhe. Kepha uGaule uthi akunjalo.
Akusiqiniso lelo. Ufana lokuthi umzali kalandaba labantu bakhe. Uhulumende isebenzi kahulumende ngabantwana bakahulumende. Uhulumende amele bone khona ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi uhulumende esebenze kumbe government function. Kumele imota le injini le iseviswe kuhle. Injini yizisebenzi kahulumende iseviswe njalo iseviswe sonke isikhathi iseviswe kuhle injini le ukuze isebenze kuhle. Yiyumsebenzi omlando kahulumende ukuthi uhulumende kumele nakekele izisebenza. Ngiyananzele ukuthi sibili baqinisile izisebenzi kahulumende ngathi zidlala ekhisimusi zisemume nomubi. Kuliqiniso lelo ngoba izinto sezidula. Imali yangikhale hayi imali abeholwa izisebenzi kahulumende iphansi sibili.
Lanxa uhulumende sithi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso esikhulu lonyaka, abanye bathi kubuvilibana phambili. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abezempilakahle kanye lohulumende bakhuthaza uzulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 ngoba lomkhuhlane ulokhe umemetheka. AbeZimbabwe Electoral Commission banxusa ukubhaliswa kwentathelizindaba labanye abafuna ukuhlola ukuqhutshwa kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngombimbitho. Umhlangano we-SADC wokucubungula udaba lwamalwecatsha kwele Mozambique usungulwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.